manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikunguru 26/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Burukotaro zvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika asi tichakurudzirawo zvakanyanya nyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wese tinoziva kuti mwari tikanamata vanopinzwa
mutungamiri webato reMDC vanelson chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadzikama ibere vanopiwa mubayiro muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira nhasi vamiswa pamberi pedare redzimhosva muHarare vachipomerwa mhosva dzeuori zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro. Tichakupai nyaya iyi zvizere ichibva kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi munguva pfupi inotevera. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika nekunze kwenyika uye vanobva kumakereke akasiyana siyana kuti vanamatire nyika uye kutsanya kwemazuva manomwe kubva musi wa 29 chikunguru kusvika musi wa 4 nyamavhuvhu vasati vafunga kutora matano avangati akakosha mukugadzirisa matambudziko ari munyika. Mashoka vachamisa anouya panguva iyo bato ravo reMDC riri kuronga kutanga mangwana kuita misangano munyika yose richinzwa zvifungo zvevanhu nenyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nekuparurawo chirongwa charo chereload. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Mazuva manomwe ekunamata vamwe vachitsanya vamwe vachidana Ishe takasumudza maoko kuti baba vari kumusoro kudenga vatibatsire kutishingisa kuti pauchenjeri kuti pamwoyo kuyanana nokuva nerudo tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika. Saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu zvivandudze pfungwa dzevazhinji zvivandudze maonero nemwanziro nemuono kuti sei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa. Ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika asi tichakurudzirawo zvakanyanya nyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wese tinoziva kuti mwari tikanamata vanopinzwa. Ndoza zvinogona kushandisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei. Unofanira kuziva kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu mukuru wedu ndimwari hakuna hurumende ingamira kana Mwari asina kutendera. Naizvozvo toda kuti Mwari vasumudze hurumende yavo munyika muno, vasumudze utungamiri hwavo munyika muno. Pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasumudzwa, asi pasumudzwe zita raMwari.
Machamisa, vamwe vanoti chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vango tarisira kumunamato. Munoti
ko ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva, munhu akasikwa naMwari anofanira kunamata Mwari wake. Asi tiri kuti tisati taita nhaurirano, tisati taita kurakidzira, tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi, tinokumikidza nyika yedu kuna Mwari, tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna Mwari. Ini semutungamiri ndo maonero angu. Vamwe vanoonawo zvakasiyana, asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejirafu kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi, tinofanira kugamuchira muono uyoyo, ndokumbira signal kubva kuna Mwari.
Tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwekupinda munyika yose muchisanganawo nevana veZimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa?
Tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistrict, kumaprovince ngavaende kunosangana nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels, munhu wese wemusangano nevazhinji vemuZimbabwe vasiri vemusangano, madzishe kusangana nevaDBC, kusangana nevadokta, koti vanoshanda mumarowa madhomeni, kusangana nemabhizinesmen nevakuru vemakereke, vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko, nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana.
Tingaona here vana veZimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu?
Zvinoitwa muchazozviona kana vanhu vawirirana zvichiitwa murunyararo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaishitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino todzoka kuna Thomas Chiripasi achitipa nyaya yekumiswa mudare redzimhosva kwaitwa gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira.
Amai Mpfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mpfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita, kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vati amai Mpfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangone masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mpfumira vachausi chinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mpfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. VaReza vati amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ibhadhare mari inodarika mamiriyoni mana kubhanga reMedbank iro rakanga rabhuroka, vachiita izvo vachishandisa simba ravo zvisirizvo. Asi vachinyama vati hurumende yanga ichingokanda manhamba mumhepo pasina humbo hunosungirira amai Mpfumira. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ipinde muchirongwa chekuvaka dzimba kuchinhoi zvakaita kuti mari inodarika mamiriyoni 10 ibude muhomwe yeNASA mukati memazuva maviri. Zvichakadai vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mpfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi, asi VaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete kuti vazotarisa kuti amai mfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana amai mfumira vachirara mujeri. Amai mfumira ndiwo munhu ane chinzvimbo chepamusorosoro muhurumende wekutanga kusungwa nemhosva dzeuori kubva pakagadzwa komisheni yezaki nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa mwedzi wapera. Amai mfumira ndoumwe wevakuru vakuru vakadomwa neboka revechidiki muzanu PF reyouth league kuti vakaita zveuori. Nekune rumwe rutivi boka remadzimai mubato iri rewomen's league rakabudawo nechisungo chekuti vese vakadomwa panyaya dzeuori vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutyairi wendege muAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza atongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuuraya musikana wake muzvare Lucy Dube gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mudare reHigh Court, mutongi wedare Justice Nokutula Moyo vati kunyange hazvo Musonza angangove aisada kumuuraya, kurova kwakaita mushakabvu kwaive kwakaipisisa zvikuru zvekuti aifanirwa kuziva kuti kuita kwakadaro kwaigona kuti munhu afe. Vati zvisinei nekuti hapana akanyatsoona zvizere kuti Musonza akarova sei muzvare Dhuve, mushure mekunzwa umbowo hwose hwakabuda mudare vagutsikana kuti Musonza akarova mufi zvakaipisisa izvo zvakazoita kuti afe. Justice Moyo vati vanhu vanenge vabatwa nemhosva seyakaparwa naMusonza vanotongerwa makore ari pakati pegumi nemakumi maviri nemashanu uye vaona zvakakodzera kupa mutongo wavapa. Vati mukutongwa kwenyaya iyi Musonza akaratidza kuti aisave nemwoyo unoratidza kuti aive neurombo nezvakaitika zvisinei nezvichemo zvaapa senzira yekuti anzwirwe tsitsi pamutongo waapiwa. Justice Moyo vati zvisinei nekuudzwa nevanhu vakasiyana-siyana kuti mufi aifanirwa kuendeswa kuchipatara, Musonza akatora nguva yake kuendesa mushakabvu kuchipatara nechikonzero chekuti aitya kuzobvunzurudzwa kuti chii chaive chaitika. Baba vemufi vaCodwell Dhuve vati hapana zvavangaite kunze kwekutambira zvabuda mudare, asi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nemafiro akaita mwana wavo.
Chinogara changu ndisuwisa, ichi chagara chakandisuwisa upenyu hwangu hwese ndechekuti Lucy handichafi ndakamuona. Ava hama dzake dzatashinga, munhu akapuwa 20 years, it means kuti vanoenda vachinomuona, they will still have the satisfaction of seeing him. Hama yavo iri mhenyu, ini handichafi ndakaona Lucy futi, and after 20 years anenge achiripo chaizvo chaizvo. Yeah, saka the loss, you know, is mine.
Kwetara vaMusonza vaCalvin Tundu vati sekuona kwavo dare rakatambira umbowo husina kuti tsvikiti rukashandiswa kuroverera Musonza zvisiri izvo. Vati vapa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro reSupreme Court, vachiti kunyange chikumbiro ichi chikasatambirwa vachangokwira kudare iri nechikumbiro chekuti mutongo wapiwa Musonza udzikiswe.
After a convict anopuwa sentence yake ta apply for leave yekuti tiwa Felix Supreme Court. So kana vakaibvumira, it means kuti tiita kuisa apiwi yedu ku Supreme Court, but vakairamba still tine option yekuenda ku Supreme Court kunoita another application for leave to appeal. Machansi edu ari very high sekutaura kwadati tiita even court. Pane makeps akawanda akasiwa nestate, so tinoona kuti ma high prospects of success.
Mune imwe wonyaya mutezeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami pamwe nemumwe wemakanzura eBulawayo vaSilas Chigora vakadeedzwa nezuro nemapurisa epaBulawayo Central Police Station kuti vape uchapupu hwavo pamhirizhonga yakaitika pamahofisi ekanzuru paCity Hall munguva pfupi yapfuura. Vaviri ava vakasungwa ndokuzoregedzwa mushure memhirizhonga iyi zvichitevera kuedza kupa kwavo gwaro rekumbomisa basa munyori weguta vaChristopher Dhuve. Vakambarami vabvuma kuStudio 7 kuti vaDhuve vakavakwirira kudare reHigh Court vachivati vakavakanganisa basa nekuda kuvapa tsamba iyi zviri kunze kwemutemo, uye vati vachamirira kunzwa kuti dare rinoti kudii panyaya iyi.
Vakareceiva mapepers vakabva kuHigh Court, town clerk vaDhuve vakaenda kuHigh Court vakanomangara kuti ndokuvatadzisa kunge vari pabaraka vakafaila mapepers avo, ndakaseva nemapepers avo sezvo iri nyaya enda kumakoti. Matare emhosva achatonga achitarisawo kuti mutemo yakatedzerwa here nepakakanganiswa mutemo, saka ndopane nyaya izvezvi. It's before the court ende matare edzimhosva achati pao direction kuti inofanira kunge ichigadziriswa sei nyaya iyoyo.
Vakambarami vatiwo makanzuro ari kuzenderera mberi nechisungo chavakapiwa nebato ravo reMDC chekuti vaferefete vadhuve. Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro kuLupane mangwana. Sachigaro weMDC Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti vakagadzirira zvakakwana musangano uyu vakatiwo uri kuitwa senzira yekubatsira kutsvagira nhengo yavo vaDalumuzi Kumalo rutsigiro pasarudzo yemumiriri weLupane East ichaitwa musi wa3 mwedzi unouya. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya kwaamai Stembile Gumbo veZANU PF uye chichakwikwidzwa nevanhu vanomwe vanosanganisira vaDalumuzi Kumalo navambongeni Dhuve veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mune imwe wenyaya, magweta ava Paddington Japa Japa anoti ari kupikisa mutongo wavakapiwa wekugara mujere kwemakore maviri. Svondo rapera, dare ramagistrate rakawana vaJapa Japa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga pamusoro pezvakabuda musarudzo dza 2018 rikavatongera kugara mujeri kwemakore matatu. Asi gore rimwe chete rakazosendekwa parutivi. Mutongo uyu uri kushorwa nebato reMDC ichiti ndewekuda kushungurudza nhengo dzaro. Rimwe remagweta vaJapa Japa vaSimon Simango vaudza ntungamiri Nkomo Studio 7 kuti vachasvitsa magwaro avo ekupikisa mutongo uyu kudare nemusi wemuvhuro.
VaJapa Japa hatina kufara zvedu nemutongo wavo vakawana nekubatwa nemhosva kwavakaita. So saka naizvozvo tiri kutarisira kuti nemusi wemuvhuro wevhiki iyo ino titange tichifaila apiwo yedu, sezvo tinofanirwa kunge tichifaila mukati nemavhiki maviri kana 14 days. Mushure mekunge tafaila apiwo yedu, tichazonge takuchienda kudare repamusoro reHigh Court tichiapply for bail kuti vafanoburitswa apo patange pachitongwa kana kuongororwa kweapiwo yavo.
Pari zvino vari kujere ripi?
Pari zvino vaJapa Japa vari kuchikurubi.
Munombovashanyira here kuchikurubi kwacho ikoko?
Ya, vaJapa Japa kuvashanyira tinovashanyira, but ndakangoenda kunovaona musi mumwe chete for now, because izvo zvino handisi muHarare, but kune mamwe malawyers vari kuenda as well, vatinovaona vatinobata navo.
Iri kuvabata sei nyaya yekuvharirwa kwavo?
VaJapa Japa zvakatovashamisa kunyange pavapiwa mutongo. Inyaya yekuti hapana angaine tarisiro yekuti nemhosva yavari kutarisana nayo yaiita kuti vange vachiendeswa kujeri. Zvichitevera nyaya yakaitika pana vatendai diti, nekuti kutongwa kwavaJapa Japa kana kuti mhosva yavaipesedzerwa ndiyo inova almost the same case yaipesedzerwa vatendai diti, kuti vane vhidhiyo yavakarekodwa ikadhaunirodwa nematikitivha. Pakadhaunirodwa vhidhiyo iyoyo yavatendai diti, ndo pakadhaunirodwa zvekare vhidhiyo iri kunzi ndo yavaJapa Japa yavakaadhiresa majournalist nemapurisa kana kuti matikitivha mamwe chetewo akaita mhosva yavatendai diti. Saka chino chakanyanya kubata vaJapa Japa ndechekuti vatendai diti vakanzi vabhadhare faini ye 200 RTGF dollar, yamunoziva kuti vakazonobhadhara ari ma5 cents kana kuti mazukwa. Asi vaJapa Japa almost the same case vari kunzi ivo vaseve sentence kana kuti mutongo wekugara mujere kwemakore maviri. Saka zvakavabata zvakanyanya, nekuti sese haisiyowo mutongo watanga tichitarisira kuti vaJapa Japa vachange vachipiwa.
Gweta rava Paddington Japa Japa vaSimon Simango vachitaura parunhare nantungamiri Nkomo weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa muNigeria uye vamwe vanhu vakawanda vakuvara mhirizhonga yakonzerwa nechikwata cheBoko Haram, icho chaparadza kamba iri kugara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Mazana nemazana evanhu vemuSouth Africa varangarira muimbi aive nemukurumbira uye achizivikanwa nekushora rusarura ganda rwaive munyika iyi Johnny Clegg uyo akashaya ava nemakore makumi matanhatu nematanhatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kwemakore mana. Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ayo akaongorora sarudzo gore rapfuura anoti kunyange hazvo paine shanduko yave kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwemutemo zvichitevera sarudzo idzi pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti shanduko iyi itambirwe nemapato ese neveruzhinji munyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanya munyika kwemazuva mashanu kuzoongorora kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende kubvira paitwa sarudzo idzi, vaitungamira chikwata ichi cheZimbabwe International Election Observer Mission, Ambassador Johnny Carson, vati zvinofadza kuti pane zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. VaCarson vati zvinofadza kuti hurumende neparamende zviri kutora matanho ekusandura mitemo yesarudzo, mitemo yekutapwa kwenhau pamwe nemimwe iyo yakanzi nenyika nemasangano akawanda inokanganisa kufambiswa kwesarudzo zvakanaka. Mitemo iyi inosanganisira Public Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vatiwo vanofara kuti mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vavavimbisa kuti paramende ichatungamidza kusandurwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, asi vati zvose izvi zvinofanira kuitwa pachinzikwa pfungwa dzemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji sezvo paine chichemo chekuti izvi hazvisi kuitika.
The delegation heard reports of low levels of trust in government.
Takanzwa kuti vanhu vakawanda havavimbi nehurumende nemapazi ayo nekuti hainzwe pfungwa dzeveruzhinji uye inoshungurudza mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra. Uori kusabuda pachena nemaererano nemashandisiro emari yehurumende, kushaya simba kwemari, kushaikwa kwemafuta emotokari, chikafu nemishonga ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu vasavimbe nehurumende uye zvinoita kuti vanhu vasaone zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende kubva pasarudzo dza 2018.
Vatiwo hurumende inofanira kusandura mitemo inoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji nemashandiro emauto kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika dzakaita sekuungana pavanoda, kutaura zvavanoda pamwe nekuzvishandira. Vaenderera mberi vachiti mauto haafaniri kushandisa chisimba mukumisa vanhu vanenge vachiratidzira uye kuti masangano akazvimirira, mapato anopikisa nevanhuwo zvavo vanofanira kubvumidzwa kuratidzira uye kuti vaite izvi murunyararo. VaCarson vati izvi zvinofanira kuitwa nekukasika uye vanoona sekuti kana izvi zvikaitwa Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzakachena, izvo zvinounza utongi hwejekerere. Vatiwo hurumende inofanira kutevedza zvakataurwa nemasangano emuno neekunze akaongorora sarudzo idzi akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union. Vanhu ongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani ndungwaka vanoti vanobvumirana nemaonero echikwata chavaCarson ekuti munhu wese weZimbabwe anofanira kuve nechekuita neshanduko iri kuitika munyika.
Asi tofanira kuziva kuti right direction inodeterminwa nepesi yekuti isusu maZimbabweans tikuda nyika yakaita sei. Hazvibatsire kutiti right direction vanhu vachisungwa uku kuchinzi kuri kureform process. Hazvibatsire kutiti right direction mamapato ematongerwo enyika asiri kushedzwawo muprocesi iyoyi. Saka handirambi kuti kune right direction, but right direction inogona kupamidzirwa ka inogona kuita nani kupfuura zvatiri. Iye zvinoizvi hatina yatingati benchmark kuti isusu mareforms edu anofarwa kusvika gore ripi.
Hurumende yakatoumba komiti yemapazi ayo edare makurukota kana kuti Committee for Political and Electoral Reforms iyo iri kutungamira basa rekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nesarudzo. Komiti iyi inotungamirirwa negurukota rezvemitemo neparamende vaZiyambi Ziyambi vaCarson avo vakambove mutevedzeri wemukuru anoona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi reAmerica rekuhwidzana nedzimwe nyika. Vakapinda munyika nechikwata chavo mazuva mashanu apfuura vakasangana nemakurukota ehurumende, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemakomisheni akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumwe wevaive muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 vadzikamai bere vakapiwa nezuro mubairo weYoung Leaders Award nesangano rePresidential Precinct iro rinosimudzira vechidiki vanoita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu. Vabere avanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum muZimbabwe vari muWashington pari zvino. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navo pamusoro pemubairo wavo.
Ndakakashikamadzwa zvikuru nekuti hazvisi zvinhu zvandanga ndakatarira ndakatarisira kunongoziyawo kana tiri kwedu kumusha uko tetingozviitirawo basa rendu takanyarara saka ndakatozokashikamadzwa kuona kuti muti basa riduku kwatinenge tichiita uko pane vari mhiri kwemakumba vaona kuti basa rakakosha saka ndakabva kuzadzwa nemufaro mukuru.
Zvinorevei kwamuri imi semuwewo vechidiki kuonawo kuti kune masangano ari kunoku kuAmerica ari kutarisa mabasa amunoita kuZimbabwe?
Ndinoona iri kurudziro.
Chii chakaita kuti vasarudze imi kuitira kuti vakupei awadi?
Mutsamba yavakandinyorera ivo vakati basa randiri kuita nenational rekukurudzira veZimbabwe ise chivanga chefanuunganidza masangano akazvimirira nevanhu vakasungirizwa vakakatanwa.
Amunodzivera kuZimbabwe muchange muchiitei kuitira kuti vanhu vanyatsoona kuti aiwa vabere vakapiwa award asi ndizvo zvavakapirwa award yacho?
Ini ndinotarisira kuzvivira kuZimbabwe vanofanira kuvendere basa randinoita iri mupokeri zvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum akatipe zvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum chirongwa chedu chetransitional justice chinofambira mberi.
Mune mazwi maviri matatu here kukandira vechidiki vari kuuya vari kunoku vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship?
Mazwi angu ndeyekungoti iwo mangwana reAfrica rino rakakosha kuti murambe muchishingirira kuti kunyange nepaduku pamunoita ipapo murambe kufambisa mberi.
Vadzikamai bere vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vachitaura naMike wewe Studio 7 vari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Marutaroona tonderai warangiri kufuna ndiri muHarare.
Taurai tinzwe makadii muHararo?
Ngodaro nhamo ndiye kushaya bhondi rachirori ratakanzi tishandise.
Saka munozvigona sei pamuno mukazuva nezuva muri kuzvifambisa sei?
Hanzvadzi yangu kazvo zvakaoma. Inyezvi kuti iwowana chekufambisa unenge uchitoda mari. Wozi mumakombi makomita dzatinofamba nawo anenge achitoda iro hard cash zvana eko cash zvazvishandi zvana swipe hazvishandi paunenge uchitoda hard cash kuti uiwane kubhengi kwacho hakuna pamaeco cash uchitadzwa 40%.
Zvinhu zvacho zvatanga kushata vaakumhanya kunosungana unzai minista ndingasungwa nenyaya yecorruption yodii zvekuvhakana zvega zvega ravhaka meso kuti maZimbabwe dzisaoni. Hakuna trial inoitwa yemunhu iye anenge asungwa nezvitaka zvapwisina mupfumbira akunzi asungwa nenyaya yecorruption kuda kuti tisaone. Ana Chombo akasungwa 2017 asi hapana kana trial date yati anayo.
Saka zvamira zvakadaro imi munofunga kuti poitwa sei?
Inini semaonero anga andichitoita hangu adai vanga vagona kuti adai takaramba tichishandisa motokari chinhu zvanga zvitori nani vozi mabhondi acho tichinzi mabhengi kwacho hakuna
mota kana Wilfred Chibereke ndiri muHarare ikuvhadza ndosaka monzwa tochikukutsvagai tichifona tichitaura kudai tiri kuti isusu pakutanga pakufamba chapo chaipo mafuta ekufambisa remoti ikukwira fuel vachingokwidza vakwidza unokwidziva vatosvika papambu kunzi ndo hatisina tavatombomiwa tipura chitesei tikwidze vakwidza kwacho voti nhangi tinobhadhara toni vanokuda kuti kuda keshi keshi hapana vanogona kuudza kuti tiri kuda swipe chedu iko keshi haisi kuita oshaanza kuti odii woita payment yako changashandisa kubhadhara nacho chii mari yacho.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vanomiswa pamberi pedare vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. tamatashuka kumagumu chirongwa chedu anoko wenekai ndini chonga kandemi rindokusi ya mina standikile mshanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mufumira obotshwe izolo uzalala njalo esitokisini namhla ekhangelelwe ukwaziswa ngesicelo sebheyili kusasa. Ngesikhathi ezinye izakhamizi zakoBulawayo zisithi kuxotshwe amakhansila aleli dolobho kubunjwe ikhomishini ezaphatha intambo, sokuvele imbiko ethi isisekelo sombuso asikuvumi lokho.
Kodwa kuyiqiniso ukuqala imisiyananzo ukuthi ama-councillors nayekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olokugama kwakho okusegcekeni oyinto engayisiyo leyo khansila sogamileyo kaphuma.
Umthethwandaba we-nomination court namhla wamukele amagama abazancintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe lowe-Glenview South edalele ephalamende oluza kwenziwa mhlaka 7 ngompandula.
Ngiwabhodile uMangwe, amawadi amaningi ngiwafikile ngaba-explainela engifisa khona ukuthi ngingabasebenzela kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umphathintambo kahulumende wogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mufumira owetheswa amacala wokusebenzisa imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu $95 million uzabakwazi kusasa ukuba uzaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kumbe ahlale esitokisini okwamalanga angamachumi amabili lanye evalelwe. Intatheli zindaba yethu Gibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umufumira obemise phambi kukamantshi unkosikazi Mnamato Mtebetsi uzalala njalo esitokisini okwelanga lesibili emelele ukuzwa isinqumo sebheli kusasa ekuseni. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi uhulumende engabe sejonge ngempela na ukuqeda inkohlakalo elizweni ngokubopha yingqengubani oyabe edale icala. Kodwa abanye abafana lomnumzana Pascal Madiki bathi kuzafanele uZulu abekezele njalo anikeze ugatha lokucubungula indaba zenkohlakalo olwezakhi isikhathi sokuthi isebenze kuhle kungabi loyisolayo.
Abantu kumele banike izakhi isikhathi sokuthi iyenze uphenyo lwayo kundaba lezi zobugwelegwela. Awumelanga bajahe izakhi kundaba lezi ngoba sikubona ukuthi izakhi le ikhanya ilamazinyo njalo isiqale ngokubopha uminister. So abantu bengabekezela kancane uphenyo lwenzwe. Ngiyabona ukuthi izakhi le ingani ilamazinyo njalo izabamba abaningi. Ngoba sibona ukuthi uMinisa sinjani sebotshiwe.
Umufumira iziphathamandla sakuqala ukubotshwa yizakhi ekhokhelwa ngumkamphathintambo wezobudlelwane nomanyano emazweni umnumzana Sibusomoyo kusukela ngenyanga edluleyo lapho yanikezwa amandla okuthi yenelise ukubopha labo abacabangela ukuthi kungabe bephula umthetho kungakhathekile ukuthi ngobani. Kusenjalo inhlanganiso ye-Transparency International namhlanje itshengisele phezu obugwelegwele osebuvame kuzisebenzi zekhansili eHarare ezizamukela imali kuzakhamuzi ezigweleda ikhansili imali yamanzi. Lokhu sekwenze ikhansili eHarare ilahlekelwe imali eningi kakhulu ekade ingancedisa ekuqhubeni umsebenzi wayo kahle. Umkhankaso lo uqhutshwe egcekeni leHarare Gardens namhlanje ekuseni usiyafika emini lapho inhlanganiso ye-Transparency International ibukhuthaza uZulu ukuthi ayenge lomkhuba ukudiza isebenze ekhansili nxa sizevala amanzi lokho kuze ngesikhathi ikhansili eHarare iqhuba uhlelo lokuvalela impompi zamanzi zakamizi eziyikweledayo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Mchaneta Mpunda uthe izakhamizi kufanele zikhulumisane nekhansili ngendlela abangeneza ukuthi babhadale izikweletu zabo.
Sisenza ama-community meeting yethu sadisa ukuthi kukhona abantu bayabhadala ama-price usithi council engabuya efuna ukuvala amanzi. So sabe sigcine senze icampaign yokuthi ama-citizens ebekwazi kukhona hhayi ukubhadala i-price leyani anje awuncedi lutho. Sibakhuthaza ukuthi benze ama-payment plan kwi-city council. So yinto ye-campaign esilayo kuthiwa awupay awu not bribe.
Umupunda uqhubeke ethi ubusela kufanele bulwise ngandlela zonke kakhulu ngesikhathi uhulumende ezekhokhela le nhloso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi ezinye izakhamizi zakobulawayo zisithi kuxotshwe amakhansila aleli dolobho kubunjwe ikhomishini ezaphatha intambo, inhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi isisekelo sombuso asikuvumeli lokho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Inhlanganiso yeBupra ivize umhlangano yamema izakhamizi kanye lezethekeli ebezivela kwamanye amadolobho bezobonisana ngendaba yecommission osekuthiwa kumele ithathe izikhundla zamakansila wona axotshwe. Laloba kunjalo, umqondisi weBupra umnumzana Emmanuel Ndlovu uthi isisekelo sombuso asivumeli ukubunjwa kwecommission ngoba leli nyathelo liphikisana lokunikezwa umbuso wezabelo omunyethwe isisekelo sombuso idevolution yesilungu. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha umnumzana Jabulani Mhlanga othi umthetho we-Urban Councils Act uyavumela ukuxotshwa kwamakhansila lawo ayabe esetheswa amacala bese kusiba lokhetho hathi ukudiliza ikhansili yonke kubunjwe ikhomishini. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo weBupra, uthi bakhangela umthetho lolwazi lokuthi kwamanye amadolobho abake baba lamakhomishina kwahamba njani.
Kodwa kuyiqiniso ukuqala imisiyananzo ukuthi ama-councillors nxa ekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olobugaba okusegcekeni oyinto engayisiyo leyo khansila sogamileyo kaphuma.
Lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi uhulumende akalamandla okufaka ikhomishini, ezinye izakhamizi zakobulawayo lokho zifuna ukuthi ikhomishini ifakwe. Omunye wawo unkosikazi Patricia Chabalala othi ikhomishini yiyo ezaba ngumlamlankunzi kukho konke okukhona ekhansilini.
Mina ngithi ikhomishini ayibe khona iyezaba ngumlamlankunzi phakathi kwaleli bandla elilama-councillors angenzi kahle. Yona ikhomishini yakhona ingafakwa noma ifakwe yiza nu-PF ngujulayi ngayo ingayilahla sizayithwalisa nzima.
Umnumzana Welshman Mancinyane Ndiweni owake waba ngukhansila eMtumbane uthi akukhutshwe bona labo abaphambanisayo kwenziwe iphethishini.
Ngoba ikhomishini ezafakwa izabe ipolitical. Izabe sihlale phansi politburo yezanu badiscuss ukuthi ngobani kumele babe ngamakhomishina. The best thing okwakhathesi asikhupheni bona labo kumbe banguteni kwenziwe iphetishini.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi bakuzwile ukuthi amakhomishini awasebenzi ngendlela abafuna ngayo kodwa bazimisele ukuthi bazibonele.
After ukuza okuvela kwamanye amadolobho ukugoqela iHarare leGweru ama-problems esihlangene lawo, yes kuzwile ukuthi khona ama-commissions awaperformi ngendlela ama-residents a-expecta ngayo.
UZulu uveze ukuphatheka kakhulu ngoba ethi idolobho lakobulawayo alikho ezandleni ezinhle zenkokheli etheswa amacala enkohlakalo. Inengi lithi ikhomishini ingcono kakhulu ukuze kukhitshwe izigilamkhuba ezikhokhelayo. Ingxabangxoza yedolobho lakoBulawayo iqale kumaviki amathathu adluleyo ngemva kokuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umthethwandaba we-nomination court namhla wamukele amagama abazancintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe loweGlenview South edalele ePhalamende oluza kwenziwa mhla ka-7 ngompandula. Abamela izigaba zombili babhubhe ngenyanga edluleyo. Ozancintisa esigabeni seMangwe eMathabeleland South emele ibandla leZANU-PF ngunkosikazi Hlalani Mgoni, ongunkosikazi kamoyi owayephethe lesi sikhundla umnumzana obedingwa Mgoni. Ibandla le-MDC lona lizamelwa ngumnumzana Vincent Sihlabo, yena otshele untungameli inkomo we-Studio 7 ngemva kokubhalisa i-nomination court namuhla ukuthi ukhangelele ukunqoba.
Ngingathi ngilulungiselele mpela ukhetho lele ngoba ku-harmonize the election bengikontesta njalo. Ngiwabhodile uMangwe amawadi amaningi ngiwafikile ngaba-explainela engifisa khona ukuthi ningabasebenzela kanjani lokuthi njalo ngicela ukuthi bangithume bona kuhulumende ngibamele ngezikhalazo abalazo. Yikho ngingathi ngilungiselele mpela njalo kuse lomsebenzi othile kufanele ngiwenze before ama-elections lawo asikayo i-by-election ekamhla ka-7 September.
Yiziphi lezo nhlupho okhuluma ngazo abantu bezigaba sakho ababhekane lazo?
Isigaba seMangwe baba Nkomo sine nhlupho engingazifaka kumakhategori amabili ikakhulu. IMangwe yindawo ewomileyo. Amanzi yiluhlupho lwabantu kakhulu engilubonayo. Amanzi okunatha namanzi ezifuyo. Then i-infrastructure yeMangwe since yachiywa ngombuso we-regime lanamhla lokhu injalo nje. Imigwaqo ayilungiswanga, akula mabhriji. Yikho into ebengikhuluma ngazo ukuthi ngingazama ngamandla wonke ukuthi lezo zinto ibe ngama-priorities ami, ikakhulu amanzi.
Njengoba wancintisa wanqotsha kukhetho olwedluleyo, kukhona yini osokuguqukile obona kungenza unqobe kulolu khetho?
Ye, ngingathi kukhona okutshintshileyo baba Nkomo, ngoba abantu bakithi basuka bagadiswa nje ibhiza elingayindawo ngemva kwekhu eyayenzakalayo. Ngoba abantu basuka baba nethemba ukuthi maybe uzakuba lotshintsho, but instead utshintsho olukhona lusuke lwaba wesi thina besihamba sibatshela ukuthi uswazi lolu abaphuma kulo obebelutshaywa ngoswazi nje olunormali sebezatshaywa ngoswazi oluqine ukudlula lokhu. Ngilethemba economy liyikhangele, le ndlela abantu abaphethe ngayo liyikhangele, isiwesi kula le abebekiyo ngesikhathi sikababa uRobert Mugabe. Yikho ngithemba i-economy isibonisile ukuthi la amadoda akhona awesi abakwazi lapha abaya khona. Yikho kufuneka abantu abatsha abanjengathi.
Lo ngumnumzana Vincent Sihlabo omela ibandla le-MDC kukhetho lokudinga umeli weMangwe edalele ePhalamende oncintisana layo inkosikazi Hlalani Mgoni. Yena uthe ubengeke ekhulume ngoba ubephakathi komango. ELupane West khona amabandla ancintisayo kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende aphakathi kokudinga usekelo njalo kusasa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwenza umhlangano omkhulu kulesi sigaba. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi i-MDC idlalisa isikhathi ngoba ibandla lakhe lizawuphinda umphehlo ngokunqoba njalo.
Okwakathesi lanxa ngingekho khona ngale kodwa ama report engiwatholayo wonke nje bathi yaphana nje ngokusa kwamalanga ngokwenzakalayo kodwa ukhanya umsebenzi uhamba kuhle kakhulu nama report esiwatholayo akuyakhanya umsebenzi uyahamba lanxa nje kulokunye kubambeka abathile emsebenzini eminingi kodwa abanye yenza umsebenzi omuhle kakhulu umsebenzi uyahamba sibili uyatshengisa ukuthi kuyakhombisa ukuhlisa ukuthi i-consistency lena kayilahlekanga izabuyela njalo endaweni yayo
kodwa nxa sikhangela ukudilika komnotho galiboni yini ukuthi abantu bengalihlamukela besithi selehlulekile ukulungisisa umnotho mhlawumbe bavotele amanye amabandla
Kodoko ke ngicela uNkulunkulu asigcine siphila kuze kufike ke umhla ka 3 ubone ukuthi akukho ebantwini khonoko impumela yakhona izakhombisa khonoko kulokuthula gangaza kulokuthula akulamsindo wonke umuntu ukukhululekile ukuthi akagangazele ngakho ke asilindeni sibone impendulo impumela ezaphuma sathengisa njalo iyakhombisa ukuthi iZANU-PF iyenzani njalo abantu bayibamba njani
Ngisho lasemangwe kanye laseGlenview South ubona linqoba
kakhulu iphekiwe yavuka imbiza esokufeleka ukuthi siphakulule kuphela
lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa icingweni lo ntongabe inkomo we Studio 7 esecholocho Live Talk namuhla sixoxa ngemizamo kahulumende eyokulwisana lamacala enkohlakalo i-corruption kulandela ukubotshwa kukamphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prista Mufumira othiwa wachaphaza imali efika phose izigidi eziyinkulungwane i-$95 million. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwele Melika lele Sweden, kulandela ukungenela kukamongameli Donald Trump, kudaba lokubotshwa komhlabeleli womculo we-rap wele Melika, u-ASAP Rocky owabotshwa wele Sweden. Ele Iran lidubule isikhali sohlobo lwe-medium range missile, njengendlela yokusilolonga kusehlakalo esikhwezelwe ukufuthelana okukhona phakathi kwelizwe leli lamanye amazwe angentshonalanga kwisigaba se-Persian Gulf. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Tsikamayi Francis Bere obekuhlelo lwabasakhulayo olukahulumende welemelika olwemandela Washington Fellowship ngomnyaka ka-2017 njalo olwela amalungelo oluntu usethole isicoco sabasakhulayo esithiwa Young Leaders Award sona esilenjongo yokuthakazelela imisebenzi yabatsha abakumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu asizweni amazwi kaBere ekhuluma le Studio 7 ngalesi isicoco
I found this award to be giving me a lot of encouragement for myself but also for the people that I work with
ukuthola umklomelo lo kuyanginikeza inkuthazo Kuyaveza ukuthi bakhona abantu abaphila emazweni abathakazelela umsebenzi esiwenzayo kwela Afrika. Umklomelo lo ungaphansi kwesihloko esithi Young Leaders Award. Njengomuntu ongisakhulayo, ukuthola umklomelo lo kuyangitshengisa ukuthi bakhona abantu abathakazelela ubukhokheli kwabantu abasakhulayo. Kuyathakazelela umsebenzi esiwenzayo njengabatsha kwele Afrika.
What young people are doing, not only myself, but young people across the continent.
Lo ngumnumzana Tsikamayi Francis Bere ongosakhulayo othole isicoco se Young Leaders Award ube xoxa ke sixoxela ise Washington DC Kule midlalo yenguqu emithathu ebimele idlalwe kulimpela viki edluliselwe phambili kusigaba seCastleleger Premier Soccer League njengoba kulamaqembu alabadlali abaningi abahambe leqembu lesizwe lama Warriors kwele Mauritius. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo edluliselwe phambili yabalisa umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le Highlanders lele Bulawayo Chiefs owe chicken in lele rentals kanye lomdlalo kumele ube part weqembu le triangle leyada iqembu le Highlanders labadlali abane kuqembu la Mauritius elizadlala lele Mauritius kuhlandla lokuqala elesigaba sakuqala esomncintiswano we-African Nations Championship kumbe ithani ngamafitshane amaqembu athele chicken in kanye leleyada wona labadlali abathathu kuqembu lesizwe emidlalweni ezadlalwa kusasa kuviki yeshumi lesithupha iqembu lechapungu lizadlala lele Manyika Diamonds ngasemandaba iqembu leblack rhinos lizadlala lele FC Platinum ngasenational sports stadium kuthi iqembu ledynamos lizadibana lele Harare City ngaseruvaru ngensonto iqembu lemshawane stars lizadlala lele ZPC Kariba ngase-Trojan Mine iqembu le-Caps United lizanqila nalele ngezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium kuthi iqembu lewange lizemukela ele-Tel 1 ngase-Colliery sikhangele ibhola lokuqaga umphathintambo wezemidlalo uCassey Coventry usethembise iqembu ebelimele ilizwe emidlalweni yezizwe zomhlaba ukuba ngemva kwamaviki amabili lizathola imivuzo evela uhulumende njengesibongo sokuba lidlale kuhle kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele.
Went out there and represented the country extremely well. I would like to share with you all that
Lisenze sazigqaja ngokuba izizalwane zaseZimbabwe ngokuyamela ilizwe ngendlela ebukekayo. Ngithanda ukulazisa ukuba njengokhulumende siphezu kokulungisela isibongo elingasithola ngemva kwamaviki amabili kuyindlela yokulibonga ngokusebenza gadalala elikwenzekeni.
Iqembu leZimbabwe liphushelise endaweni yethoba mnembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha angene kumncintiswano oqhutshwe ensukwini ezisanda kwedlula owe-Vitality Netball World Cup. Bekungokokuqala ukuba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphatheke kuleli zinga lemidlalo yebhola lokuqaga njalo abaningi abalandela ezemidlalo bebengakhangelelanga ukuba lingadlala ngendlela elidlale ngayo njalo bebecabanga ukuthi liza kuba ngumthatshuzwa njengoba belilungiselele ngendlela engacacanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Amaqembu athele Badgers kanye lele Tigers yiwaza kuba ngabaqali besiziba kusasa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka yeSparbonza 2020 Cricket League. Lo mdlalo ukhangelelwe ukuqala sokugamenxa ihola lesikhombisa ekuseni njalo uzalendelwa ngoza kuba phakathi kweqembu leHawks lona elizadibana lele Sabres ikanti umdlalo wesithathu uza kuba phakathi kweBlazers kanye leRaptors. Ngensonto umdlalo wokuqala uza kuba phakathi kweqembu leSabres kanye leBlazers kuthi owesibili uzadlalwa phakathi kweTigers kanye leHawks kuthi owesithathu wona uza kuba phakathi kweqembu leRaptors kanye leBlazers. Yonke le midlalo igqutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisport Academy. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday namhlanje silabaculi bomdumo kamaskandi abeqembu elizizwa ngokuthi Macwebese lalona elikhokhelwa nguVuyani Golide. Amalunga leli qembu izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa. Asizweni bexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaflanda.
Umdumo kaMasgandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. UVuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, ngizalwa eZimbabwe koBulawayo ePlumpty. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolide uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje kodwa ngisasebenzisana naye. UMasikandi ngumculo engikhule ngawo engiwuthanda kakhulu engikhule kubani ukhuluma ngesintu kakhulu ugxile esintwini owemukele kahle kakhulu umculo wami.
Il idlalade leli limumethe uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekukura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isithi lamacwebejele liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule namba 0743574156 noma uWhatsApp lapho. KuZimbabwe, Botswana noma ukuliphikiswa nawe unemvumo ya WhatsApp lapho, sina indlela yokuthi ifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwe-Woza Friday. Mlayezo bani otshiyela uZulu?
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sezoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook laphana uzothola isifethi amacwebezela. Uzothola lapho ke, uzothola lapho lapho futhi ukwazi ukuzidawunlodela lona i-CD. Udawunlode nje ingoma oyifunayo. Izobe selitholakala nje kuleleli viki elicalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya. Sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imculo yabo. Kuleveki besilogolide weqembu lemacwebezela kudlalwa Woza. Woza Friday, ingoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonke lithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Um
umculo ke lo kaMaskandi liqembe elizwiza ngokuthi Macwebezela lona ke likhokhelwa nguVuyani Golide izizalwana zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa bebelo Ezra Chisa Sanda kuhlelo Woza Friday. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.